ini angu andisati ndaenda ndichainda zvangu asi handioni zvangu kuti pangava ne problem kana matambudziko kuna avo vanoda kuvota vanonyatsokuziva kuti chii chinofanira kuitwa munyika. Asi dambudziko riripo ndorokuti siti iyi yauya inyika iyi ichiri itsva, ichiri kuenderwa nayo mberi. Asi dambudziko zvehombe hombe ndorokuti mazimbabwenzika vanongova macarbon copies zvaitwa kune dzimwe nyika, ivo vanoda kungotevera vasina kunyatsoongorora kuti zvichapedzira zvaita sei. Nokuti zvino mukatarisa dambudziko ndekuti ndinonzwa kuti michina yekuti zviite izvozvo haisati yadini yavapo yakakwana. Ndodzokera back kune nyaya dzamasanctions. Now the question is tambozviitirei izvezvi zvinotitorera mari yakawanda, tadii kuita zvinhu zvatajaira zvamapepa? Isi ndo dambudziko ratinaro. Zvose izvi zvichinge zvichikonzerwa neopposition party. Vanongofungidzira kuti zvinenge zvaitwa nehurumende hazvina kujeka. Zvavanenge vaita ivo ndo zvakajeka. Saka ndoona kuti pachava nedambudziko nokuti basa roga roga rinoda experience. Iye zvino vatanga system handifungi kuti vati vava neexperience. Well, chinhu choga choga chinodzidzirwa, tichangozoona pamberapo kuti experience yacho yamira zvakadii.
Vagutu, munenge mune chidokwadokwa chekutaura.
Chokwadi, Blessing, ndiri kutoseka hangu hama yangu Comrade Durman vari kutaura zvemasanctions, handizviti hama yangu yamuiko. Nyaya iripo ndeyekuti ini zero chaiye musi wechitatu ndakaenda kuhurumende Drive district office muno Harare kuMbare ndikanoregister pathe new system yebiometric voter registration. Asi zvandakaona ukoko Blessing zvakandityisa, zvakandiroisa nehana nekuti ndakaona vanhu vakawanda vamwe vakatiwo vanga vatomukira vasvika pamahofisi iwavo kuRemembrance Drive na6 o'clock dzamangwanani. Asi nenguva yandakazobvapo ini kumatwo dzamasikati vanga vasati varegista, vanga vachingori panze vasati wawana mukana wekuregista. Ndobvunzawo pandakapedza registration yangu, ndobvunzawo maofficers vakati regista kuti pari zvino maregista vanhu vangani. Vakandiudza ivo kuti vanga varegista vanhu 54 dzaakuma22. Saka ndakangoona kuti aiwa, dambudziko riripo nderekuti biometric voter registration haina kushata. Asi dambudziko nderekuti Zimbabwe Electoral Commission zveki haina kunge yakanatsogadzirira, nokuti zvandakaona nezuro ndakaona ndogaya kuti saka vanhu vangasedzwa kuti munhu anosvikana 6 dzamakuseni 2 pm inochaya asati aregista. Tikaverenga maawa acho totoona kuti maawa anopfuura kuita masere, munhu ungapedza zuva rose uchimirira kuti uregiste. Prosesi iyo inofanira kunge ichitora kana maminitsi anokwanisa kuita iwo 10.
Todzoka kwamuri vachirumanzi, ivo vanopikisa vanenge vari kuti zeki iri kushanda nezanu pf mukuda kuti vanhu vakawanda kunyanya mumadhorobha umu vasanyorese nekudaro, ndosaka zvinhu zvacho zviri kunyanya kundonoka.
Isi Blessing, nyaya inongoripo sekutaura kwandaita samavonera ndicho iro yagaroziva kuti opposition especially MDC vese zvese zvinongoitwa nehurumende kwavari hazvina maturo. Shuwa ndiudze kuti vanhu vanofanira kushanda muno muZimbabwe vachiita zvinhu zvavo maZimbabwe, ende iye zvino hurumende iri kutonga ndeyezanu pf. Saka zvinoreva here kuti munhu ari muhurumende wese unosapota zanu pf?
Vagutupeta, itinzwe chirongwa chedu.
Isu tiri kutaura isu kuti zeki ndo isina kunatsogadzirira nyaya yokuregista zvebvr. Hatina kuti isu zanu yazodii yazodai, asi tose tinoziva kuti nyaya yacho ndeyekuti pakangoitwa proclamation navamugabe mazuva apera, zeki tingangoti yakaitwa muchirungu court by surprise.